Makumi mana nevatatu vevanhu vafa ava vafira paitikira tsaona iyi. Munhu mumwe chete akazofira kuchipatara cheparenyatwa nhasi masikati. Vamwe vanhu vanosvika makumi matatu vakuvara patsaona iyi. Vazhinji vevakuvara vari kurapa pachipatara chechinhoi nekaroi. Mumwe wevapona mutsaona iyi vatapiwa Sande vati tsaona iyi yaitika apo bhazi reKing Lion iro ranga richibva kuHarare richienda kuLusaka Zambia. Ranga richimhanya zvakapfurikidza mwero ndokuputika vhiri rekumberi ndokubuda mumugwagwa ndokusvikorovera pamuti. Vasande vati vakamboedza nevamwe vavo kuyambira muchairi webhazi kuti ari kumhanya zvakanyanyisa vari mubhangeti, asi vanoti muchairi akaisa zvimiti munzeve.
Bhazi raimhanya richibva kuHarare. Dhiraivha takamuudza kubhangeti, but dhiraivha haana kuzivisa mbhireni dzake, akangoramba achingomhanya. Tikapfuura mese muno muchinhoi taitofunga kuti patikasvika mukaro yachaita risesi, mukaro yaana kana kutombozorora akasvika achipfuurira. Vataenda taenda tichinosvika ko kunhingirini kwarazobuda anenge akarara dhiraivha. Ndobva achinotsika dastwedre oncoming kunze atobuda mutara. Ndobva akazovhunduka achidzorera mota murodhi ndopakachekwa taya.
Vasande vatipa beuka bhazi ivo neshamwari yavo vakwanisa kubuda nepamusoro pebhazi panga pabouka ndokuzoyamurawo mamwe madzimai maviri.
After that ini ndakazobuda nepa ndakandi nefriend yangu yandaende nayo mubhazi momo. So ndiyakaona kuti pamusoro pebhazi pakavhurika, ndobva atoti tapiwa hatibude neapa. Iye ndobva atotungamira kutobuda nepamusoro paipa. Aiva akatirepwa gumbo, ndobva ndatomubvisa gumbo rere. Abuda panze ndobva atondidhonzawo. Ndobva tabuda mabuda atakazoita takazodhonza mwambuya wechi3 ndobva tabuda tiri3.
Mitumbi yose yavafi yaiswa muimba inochengeterwa vafi pachipatara chemuchinhoi. Hama dzevasi dzaungana pachipatara vachitarisa nekuzivisa mapurisa hama dzavo kana vachinge vadziziva. Mumwe wevawana hama yavo vatalendi muziya vati chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vakakwidza sekuru vavo bhazi manheru mubhangeti, asi vazofonerwa vachinzi vaita tsaona yemumugwagwa kwave kuedza.
Muzukuru wangu anonzi Thompson Mbanga. Takatomuberekedza nezuro ari kubva kumba kusvika mubhangeti, vakwira bhazi kuendawo. Saka tazofonerwawo kumanzokoedza kunzi aita accident. Ndopatazofona zvichinzi aita ari critical. Saka patazofona bheki zvikanzi ashaya.
Gurukota rezvedunhu remashonaland west vafa pachidarikire vati dunhu ravo rinoshushikana neuwandu hwevanhu vafa, vachiti vanoita zvemitemo vanofanirwa kuomesera zvakanyanya vose vanotyora mitemo yemimigwagwa. Vachidarikire vati kana zvichibvira, mabhazi anofanirwa kurambidzwa kufamba manheru sezvakaitwa motokari dzinotakura zvinorema. Gore rapera mwedzi uno rimwe bhazi reKing Lion rakaita tsaona kudivi rekuZambia rikauraya vanhu vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.